Mangwanana kanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanana anhasi uri musi wechitatu ndira 29, 2020. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Tiri kubudisa chirongwa ichi live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende yokomekedza bazi rezvekwa Registrar General kuti riongorore nyaya yekubhadharisa mari kaviri kuri kuitwa vanhu vanenge vachida kutora magwaro ekufambisa kana kuti mapassport. Bazi reZimbabwe National Statistics Agency kana kuti ZimStat rinoti mhuri yevanhu vashanu yave kuda mari inosvika madhora zviuru zvina nezana rine makumi masere nemasere pamwedzi kuti ikwanise kurarama. Tichanzwawo zvamunofunga imi vateereri veStudio 7 kuburikidza nemashoko amunotumira kuno kuStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende yakakomekedza bazi rekwa Registrar General kuti riongorore nyaya yekubhadhariswa mari kaviri kuri kuitwa vanhu vanenge vachida kutora magwaro ekufambisa kana kuti mapassport. Izvo zvinotevera kuwanikwa kwakaitwa mumwe mushandi kuchinoi achibhadharisa mumwe munhu akanga achida passport mari yemadhora ekuAmerica pamwe nemabond. Mutoro wedu wenhau Nonorai Jena anotipa nyaya iyi ari kuchinoi.
Izvi zvakaitika gurukota rezvemukati menyika vakazembeka zembe vachiona nemaziso avo apo mumwe mudzimai muzvari Memory Kasipo vakanzi vabhadhare mabhondi makumi mashanu nematatu pamusoro pezvo ndokunzi vabhadhare zvakare madhora mazana matatu ane gumi nemasere emadhora ekuAmerica sezvo vakanga vachida pasipoti yechimbi-chimbi. Vakazembe vakati vaudza vakuru vepamahofisi emuchinhoi kuti vaferefete zvakaitwa nemushandi uyu akanga achida kubhadharisa muzvare Kasipo mari zvisiri pamutemo. Vakazembe vakatiwo zvavakaona zvinopa kuti zvizvarwa zvenyika zvinoshandira kune dzimwe nyika zvishore zvikuru hurumende nekuita uori.
There's a lady who was in the queue. She was asked to pay 53 RTGS or Zim dollars when she's a diaspora. So we don't know whether that was a genuine mistake or it was intentional to frustrate her. But these are the things I'm talking about, that please, let's also serve our people with the dignity that they deserve. There's no reason for that person to have been asked to pay 53 Zim dollars when she made it very clear that I'm from the diaspora, I'm a diaspora.
Muzvari Kasipo vakati vakanzi vatange kubhadhara madhora makumi mashanu nematatu emabond kunyange vakaudza mushandi uyu kuti vaida pasipoti yechimbi-chimbi iyo inobhadharwa nemadhora ekuAmerica chete. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kumukuru wepamahofisi epachinhoi kuti vachaita sei nenyaya yakanzi iferefetwe navakazembe sezvo zvakaitwa nemushandi uyu zvisiri pamutemo. Vakazembe vakazoudza vatori venhau pavakapedza kushanya kwavo kuti havana kufara neunhu hwevamwe vashandi vekumahofisi aRegistrar General.
Which was probably valid, but you must understand that you are dealing with the public. So you just need to be a bit patient with them. Yes, because I know every day, so I know at times it's frustrating, but just try and be a bit patient with them and don't be emotional.
Vakazembe vakashoropodza kutadza kushanda kwevashandi nekuda kwekushayikwa kwemagetsi vachiti bazi rekwa Registrar General rinofanirwa kushandisa moto wezuva kana kuti sola.
Zviri within our control, within our means that we can do to improve the service. If we can reach our people out there using mobile means, then let's do it to make our people's lives easier. If we can have solar, so let's deploy solar. Those are avenues zari kudali.
Vaka zembe vakati mutengo we passport ya usati wakwira asi pane hurongwa hwekukwidza mari sezvo zvikwanisiro zvekugadzira mapassport zviri kuvadhurira. Hurumende inogadzira mapassport zviuru zviviri pazuva ichiti inokwanisa kuwedzera kana ikawana zvikwanisiro zvinotengwa nemari yekuAmerica iyo iri kushayikwa munyika. Vakazembe vakati pane vanhu vanosvika mazana matatu nemakumi mashanu ezviuru vakamirira mapasipoti avo munyika yose, ukuwo makumi mana ezviuru vari vagari vekumashonaland west chete. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunura Ijena.
Bazi reZimbabwe National Statistics Agency kana kuti ZimStat runoti mhuri yevanhu vashanu yave kuda mari inosvika madhora zviuru zvina nezana rine makumi masere nemasere pamwedzi kuti ikwanise kurarama. Muna zviita mari iyi yainge iri pamadhora zviuru zvitatu nemazana matanhatu nemakumi mashanu nematanhatu. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata nyanzvi munyadza zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara.
Zvinhu zvatiruku zvatakatarisira tichitarisa kufamba kana kufikira kuva kuchiita zvinhu maprice ezvinhu muzvitoro. But makaona kuti miripo iri kupiwa vashandi mawedhi nemasarari avo ari fafa below poverty datum line. I think on average mushandi ari kuwana about between 1,000 and 2,000. Saka zvikurava kuti vashandi vazhinji vari kurarama in poverty, yatingoti pachirungu iya working poverty muZimbabwe iri kuramba ichikwira nekuti vashandi vazhinji mihoro yavo iri pasi pasi pe-poverty datum line. Iwe inowe ndo mari inenge ichitarisirwa kunzi at least munhu anokwanisa kurarama kaupeni kari nani. Saka munhu wese anenge achihora mari iri pasi pe-PD anenge ari poor.
Asika vamwe vari kuti mari yacho inotodiwa inenge yakatoti wandei kudarika ipapo kana pachienzaniswa nezvinhu zvinodiwa nemunhu pamwedzi kana kuti nemhuri.
Ichokwadi ichocho. Mari makaona kukwira kwakusvika zvino and poverty datum line kazhinji inenge ichingotsveka zviri kuitika paofficial market, nekuti inflation yedu muZimbabwe irongobata zvinhu zviri kuitika mufomal market. But makaona kuti Zimbabwe highly informalized, saka zvinhu zvakawanda zviri kuitika muinformal. Vamwe vari muinformal vazhinji vakuto havachadi kunge vachigashira mazimu dollar. Vakuinsista kuti vabhadharwe nemaus dollar, but vashandi vazhinji vanenge vasina access kumaus dollar. Saka ichokwadi kuti even PDL yatiuta itori highly conservative, nekuti zvinhu zvizhinji zviri kuitika muinformal economy. Informal PDL haitreki zvinhu zviri kuitika muinformal economy. PDL iringotreka chete zvinhu zviri kuitika munana OKN, munana pick and pay, muformal economy. But Zimbabwe highly informalized.
Saka kuti dambudziko iri rigadziriswe mushandi aono chouviri pangaitwe sei chaizvo vachitambara?
Hai, dambudziko iroro I think problem yatakaita ndeyekukurumidza kubhana nyaya yemamulti currency. Zvakaita kuti tirasikirwe nestability. Multi currency yakambobatsira pakuunza stability muekonomy. Saka even makaona kukwira kwakuchiita money supply gore rapera on average by 80% pamwedzi, ikonomi yedu iri kudonha, zvasvira kuti inflation ikwire. Saka chekutangisisa chinofanira kuitwa we must live within our means. I think nyaya yefiscal discipline inyaya yakakoshesesa, nekuti government yakangoshaya fiscal discipline inopedza yakuprinda mari, inopedza yakuita zvimwe zvinhu zvinoita kuti mari inge isingabati kana kushandiswa zvakanaka, zvinozoita kuti muekonomi mushaye stability. Saka nyaya yestability, even nyaya yecurrency inofanira kuitwa relooked at, kutiona kuti what decisive measures can we take. Vamwe vangu vachitaura kuti no, tinogona kumbokudzosa nyaya yemamulti currency, but hurumende haina intention kana kuti commitment yekuti zvinge zvichiitika saizvozvo. Saka I think idambudziko iroro, as long as tiine currency yedu uye pasina fiscal discipline, tichangoramba tiine matambudziko einflation, tichangoramba tiine matambudziko ekusagadzikana kwezvinhu. Efikati ndoda mtiko ripo. Rati traya kumpezuko nima TNS. TNS iruini kula government business. Mile baenga chumbosanga na kutuwa kwanza kwa noti. Rizu nga hitu kukuti mwikonomi mwene stability. Macroeconomic stability. Pawe ni current stability. But zvirikuti netsei nyaya especially nyaya fiscal discipline I think ndoda mutu redi gombe hombe atifata kukwanisa kuita live within our means saka problem iyo going forward
nyanzvi munyadza zveupfumi vachishanda nesangano relabor and economic development research institute of zimbabwe Dr. Prosper Chitambara vari parunhare muHarare na Blessing Zulu studio 7 Muchirongwa chedu chatiri kutarisa mamiriro akaita nyaya dzechikafu matunhu akasiyana siyana emunyika nhasi tiri kutarisa dunhu remashonaland west iro raizikanwa zvikuru nekurimwa kwechibage fodya uye donje asi iye zvino dunhu iri zvinhu hazvichina kumira zvakanaka nhunhurai jena anotipa nyaya inotevera
mumakore akare mwedzi unowandira varimi vakawanda ndipo pavanenge vari muminda vachisakurira chibage kunyanya mumashonaland west asi nyaya yekusanaya zvakanaka kwemvura iri kupa kuti vamwe varimi vatange kudyarurira vachifunga kuti vangangowana chouviri izvi ndizvo zvatakaona zvichiitika pamusha pavadonald musafare nemudzimai kumakonde avo vairima nemombe pakasvika studio 7 vamusafare vanoti hameno chibage chavari kudyarura ichi chikasvika
tarisiro chaichaiyo nokuti dzimwe mbeu iko zvino zvidyara january akutopera hatina fungiro kuti dzinogona kusvika ya plus kana kuti maizviziti pamwe dzinogona kusvika kana kuti dzinogona kutadza kusvika dzatikatangidzira kudyara dzakatsva nezuva ndidzo dzidzi dzamukona idzi dzatumbuka ma11s
vatiwo chibage chavanga vakakohwa gore rapera chakapera zvekuti vave kutofunga zvekutengesa mombe kuti vatenge zvekudya
kana zvadai fanika chaizvowo vamwe tanga takasungira tibage togore rakapera nditoti hatongodaiwo kungoshandisa nokuzongopindawo mumatanga edumo mutaa kutongotengesawo zvipfuwo kuti kunotenga chikafu
nhamo yenzara iyi yakatarisanawo naamai chenai mukuruva vanogara munzvimbo inonzi tezvara kumangura
tumasaga tanga tiri mumba asi pari zvino manje taakutoverengera kuti nzara yaita sei yapinda hatu zvichingodaro tipawana ukabhagedhi kana usina pinda mutsvaga upfungu unodaro daro tisingaziwo taakuteera chimvura yakateedza tingatiwo tingararame pakudii futi pakudya chete chete gorona yacho taitofungidzira kuti ndochatatanga kutoti ndo chibage ichocho ndo chakatsva zvokuti kamwe kari kutumbuka kakadai zvimwe chadai saka anonyatsoona kuti hapana upenyu hwakanyatsotitasa
vamwe vagari vekumola nesiyakobvu mudunhu rekariba vave kurarama nekudya midzi yemuti unozivikanwa nekuti mufanichimuka sezvo chikafu chaita chishoma vari kumaruva havasi ivo voga vakatarisana nenzara sezvo mumadhorobha akaita sekariba chinoi nekaroi vakawanda vari kudya nhoko dzezvironda nekudhura koita mitengo yezvekudya mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vakazivisa kuti mutengo wehupfu waizodzika sezvo hurumende yaizobatsira makambani anotengesa chibage asi mumwe mugari wemuchinhoi vaisraeri nyandoro vanoti zvekudzikisa mutengo ndezvemumapepa sezvo hupfu hwakatobva hwatanga kushayika muzvitoro vanyandoro vanoti vezvematongerwo enyika havawanzoita zvavanotaura
hongu mutungamiri wenyika purezidendi vamunangagwa vakataura kuti kuvhutadzikisa asi chaakunyanya kutiti kachamadzei ndechekuti vanotengesa kana kuti vatengerwa panenge pane gakava nekuti upfu hwacho hwai in short supply
asi imwe nhengo yebato rezanupf vatobias goredema vanoti vemuzvitoro ndivo vari kuita zveukoronyera
pakudhura apapa hatingamboti zanupf mberi kuti ionesa zvinhu asi kune makoronyera awo ari kuwanikwa achanoti achitora zvinhu fohwe nechistreet prize vohonda kwavo kublack market vakutanga kutungisa nepurize
vagoredema vanoti mutungamiri wenyika haana mhosva mukukwidzwa kwezvinhu muzvitoro
aiwa zvekukwira zvagara zvese mazvitoro munhu anotaura zvaa zvabva asi pamba penyu mamungambonziwa pamba penyu nhasi musalasadza tichaitawo hazvingambotikwai tingapinza baba vedu pamusoro pazviri papota baba vane problemu
Imwe shirikadzi amai paida moyo nyoka vanoti vave kutorarama nemaricho kuti vakwanise kutenga zvekudya zvevana nevazukuru vavo.
Upfu kuti uwane unenge watosunga. Pamwe pachona ndinegara nevana havashandi simatauriro yatikuita apa kuti vana havashandi. Wati uyu waita kamaricho tibatanidza tobatanidza totenga ka 10 kg. Tobva tabva ipapo shuga chaichai kuti uiwane. Ini ndinongozopesera ndati inini kana shuga yacho handimwe tea but shuga mumba mune musina. Unongovarira kuwana sauti nekuwana upfu iwoyo but upfu wachona ndokudya pazuwa kawani. Wani wachona hauguti.
Kanzura wewadhi 4 muchinoi vaBrighton Misha vanoti wadhi yavo yakazara vakwegura vanoda kuyamurwa nezvekudya asi hapana chavari kupiwa.
Panyaya yechikafu muwadhi medu muwadhi 4 munyani section umu mune nzara because it's a world location. Mane mnagogwana sekuru vaisagone kuzvishandira vamwe vanange vakabereka vamwe vana vacho vakaberekwa vakadzidza mabasa hapana vakangogara navo pamba. So mune nzara yandiri kuona kuti dai nyika yaiona zvokuita machembera abatsirwa mune nzara murokesheno. Asi kwatinonzwa kunonyanya kupiwa kumarural. Saka choshamisa ndeyekuti chembere muebhe nechembere kurural zvakafanana. Dai yaita inform mapiro avanoita kumareserva vapa machembere yango taundi yezita.
Kudhura kwehupfu kwave kumanikidza vamwe mumadhorobha kuti vatenge hupfu mumigwagwa unokwana zuva rimwe chete unozivikanwa nekuti tutsaona. Mamwe masangano ari kubatsira hurumende kupa rubatsiro kumashonaland west anosanganisira WFP neRed Cross. Mukuru webazi rezvemagariro evanhu kumashonaland west amai Agnes Mutoo vanoti hurumende inenge yave kupa ruyamuro rwezvekudya mumadhorobha vachiti vanhu vanosvika zviuru mazana matatu pavanhu vanodarika miriyoni imwe chete vari mudunhu remashonaland west vanoda rubatsiro. Vanoti nzvimbo dzinoda rubatsiro nechimbi chimbi dzinoti Kariba, Urungwe, Makonde nezvimba ndiyo ane vanhu vakawanda vari kuda ruyamuro rwezvekudya nekukurumidza. Ndakamira Studio 7 muchinoi kumashonaland west ndini Nunurai Jena.
Iye zvino tombotarisa zviri mumapepa nhau. Bepa nhau reHerald rine musoro wenhau unoti mumiriri wegokwe sesami muparamende ari nhengo yezanu PF vaGordon Chanda pamwe nakanzura wewadhi 13 amai Georgina Chirongoma vakasungwa nemhosva yekuba chikafu chekubatsira vane nzara uyewo kubhadharisa vagaridzi mari. Bepa nhau reChronicle rine nyaya inoti mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vari kugunun'una vachiti mukuru wematare Judge President George Chiweshe vane chekuita nemitongo yematare kuti irerekere kumudzimai wavo avari kunetsana naye muzvare Mary Mubayiwa. Bulawayo 24 News inoti mapurisa emubulawayo ari kutsvaga mbavha dzakapwanya motokari yemudzimai wemutungamiri wenyika amai Auxilia Munangagwa mukupera kwesvondo ndokuba zvinhu zvakasiyana-siyana. Muchikamu chino tinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo. Tinokurudzira vateereri kuti vasashandisa mashoko ekutuka vamwe.
Kwazwai kwazwai vashamari veStudio 7 apo vanamukoma Joseph Tanunuka wandi vanajonga kandimire vana Blessing Zulu. Yevamwe handisina kudoma ndoda kutaura zvangu apa pachirwere checoronavirus apa. Hurumende inofanira kubata ongororo zvakasimba pavanhu vanobva kuChina, otherwise vanogona kutiunzira chigwere muZimbabwe chikauraya vanhu tugoti kuurawa nenzara tugoti nechirwere zvinenge zvanyanya. Tatenda hangu ndini Van Lasson ndiri pano paCape Town, South Africa.
Vuma, vuma iwe, vuma wasakara.
Vanenge wasakara madhara, havasingadi kubvuma kuti wasakara. Vaimbodzirirwa vakomana. Tinoromba, tinoromba, nekurasikirwa negamba rakadai vamutukudzi tuku. Ndivo kavana Samanyanga, ndivo vakuru vakuru kava, takarasikirwa chokwadi. Takarasikirwa, takarasikirwa. Zvisinei, Mwari ndiye anotonga. Musafunganya pamusoro pewafa watisiya panyika. Asi funganya iwe pamusoro pehwako upenyu kuti ramangwana rako richange riri papi, nekuti uyo watofa watozorora. Ndo mashoko andinonyaradza hangu mhuri yekwamutukudzi nemhuri yese yeZimbabwe nevateereri vose vaitevera. Mimhanzi yava Oliver Mutukudzi inovamhanzi inovaraidza chose. Upenyu inhava yebenzi, unokumba zvose, unokumba zvakawanda.
Kazuwai vashamarari veStudio 7, makadini zvenyu kwamuri ikoko. Tinokumbirawo kuti kana maisa misoro yenhau mobva maipedzisa semaisira munenge maita, nekuti mukasiyira panzira isu tiine chidokwa-dokwa chekunzwa nhau dzizere dzamunenge matipa. Hamuoni kuti munenge matinzwisa mwoyo? Tinokumbirawo nemutsa kuti zvamunenge mataura pamusoro yenhau mozozvipinzawo mukati menyaya yenyu, mozoteera henyu zvimwe zvamune musina kuisa pamusoro yenyu kuti zvinyatsokusvika zvakanaka kuvateereri vese. Ndatenda hangu.
Makadini vashamarari veStudio 7, ini ndinoitwawo Ngoni Phiri, ndiri kuno kuCape Town. Ndinoti kwamuri, tisisirowo chitemo chedu kuvakuru vari kutonga kuZimbabwe kuti tatambura vakomana. Ndakatinzwirwe Ngoni kuona kubva 1990 heri tichivhagwa varume kusvika nanhasi, hatina kana basa ratakawana muZimbabwe tichingotambura. Svika tave nevana vaviri chaivo, turongotambura tiri muno muCape Town muno. Tirimo mumapurazi mabasa emuno anorwadza varume, ende toshuwa mhuri dzedu kuti tidzione. Chikumbiro chedu ndechekuti kana yasvika panguva yekuvhota iya, ndavati isusu tiri kuno kuSouth Africa tikwanise kuvhota tiri muno muSouth Africa, kwete kuti hanzi kana tasvika nguva yekuvhota todzokera kumusha. Ari kuMalawi mwana weZimbabwe, ndavhotere kuMalawi. Ari kuAmerica, ndavhotere kuAmerica. Ari kuBotswana, ndavhotere kuBotswana. Ndokuti zvinhu zvinatsokufamba mumusha. Sei vachirambawo kuti tivhote tiri kuno.
PaStudio 7 apo pari sei gaizika. Vana Blessing nemiwajonga maaneka ungatsika kakashata, nekuti kana mukataura misoro yenyu yenhau hamuchatauri zvamambotaura kuti zvakazofamba sei. Kana ndisingakanganisi pamashure apo, last week makataura nyaya yekuti vakasukuwere vari kutorerwa purazi ravo pamisoro yenhau, hamuna kuzozvipedza. Nhasi zvemataura nyaya dzemapasipoti, pasipoti idzi hamuna kudzipedza. Hatizivi kuti maakupafambisa sei. Gadzirisa ipapo vakomana.
Muchikamu chino chatinotarisa zviri kuitika muno muAmerica, nhasi tiri kuenderera mberi tichitarisa nezvekutongwa kwemutungamiri weAmerica vaDonald Trump, kana kuti impeachment. Vari kupomerwa mhosva mbiri dzinoti yekushandisa hofisi yavo zvisizvo pamwe nekuzvidza dare reparamende. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muno muAmerica vachitungamira sangano reZimbabwe Diaspora for Democracy vaCharles Mutama kuti tinzwewo pfungwa dzavo.
Ndinoona nyaya iyi yakaoma zvakasimba, nekuti tikatarisa nyaya yevanopa humbowo vari kunzi vawanga vachikokwa munyaya iyi kuti vape humbowo wavanahwo, iri kuitwa ngenyaya iyi ichaita makakatanwa kana kuomera mukuru wenyika vaDonald Trump. Kuburikidza tichitarisa vaJohn Bolton vari kunzi vachadaidzwa kuti vape humbowo, vari kunzi ivo vane humbowo hwakawanda kuburikidza nebhuku ravakanyora risati ratsikinurwa kana kubuditswa kuti vanhu vaverenge. Rinotarisirwa kuti vaJohn Bolton vachataura kuti vaTrump vakati ivo Ukraine haifanirwa kubatsirwa maererano ayo nekuda kubatsira vaJoe Biden.
Tiri kuonawo kuti vamwe vari mubato ravaTrump vari kuti vaTrump vanogona kunge vakaita izvi, asi vari kuti haisi mhosva inoita kuti munhu abviswe pachigaro nayo. Munoti
ichokwadi, ruzhinji rwevemusangano rwemaRepublicans vari kuti haingave mhosva, asi vari kuona kuti ava vanokokwa kuti vaizopa humbowo vamwe vacho kuburikidza vandataura vaJohn Bolton, munhu anoonekwa chaizvo achiremekedzwa pane zvaanotaura, nekuti anonzi iye mukuru aiwanikwa achinyora mabattle rider basa rake pasi. Saka vari kuonekwa kuti pakukoka vanhu vane umbowo zvichavaisa panguva yakaoma, nekuti umbowo huchapomerwa vaTrump unenge huri umbowo hwakasimba zvikuru, kuburikidza hazvo ivo vasingade kubvuma kuti vaTrump havana kunge vakapara mhosva. Saka vane umbowo vachakokwa nevari kunzi ngavakokwe, ndo pane makwikwi acho ipapo.
Kune vamwewo vari kuti vaTrump vari kungosvibiswa nekuti America yatarisana nesarudzo dziri kuitwa gore rino. Saka iyi nzira yaida kushandiswa nebato remadhemokrats kuti vaTrump vange vachisvibiswa. Munoti
zvinogona kudaro, nekuti munongoziva nyaya dzematongerwo enyika muAmerica muno pakati pemarepublicans nemadhemokrats. Election yaakusvika kudaizvi inogona kunge iri nzira yakasimba zvikuru yekuda kuti vaTrump vanikwa vachisviba pamberi pevanhu vanosarudza vana vemuAmerica. Ichokwadi ichocho, asi ndinoona kunge hangu inini nyaya iyi inogona kutadza kubatira pavari, nekuti vane ruzhinji rwakawanda runovafarira zvikuru. Tikaona kuti ivo vaTrump musi unoni vakanga vari kune avo vairatidzira vanokurudzira upenyu hwevana vasati vazvarwa vacheche vanenge vari mukumbu. Saka vaTrump tinoona kuti vane vanhu vakawanda veruzhinji vanovakurudzira, asi vemadhemokrati vari kuzama zvikuru kuti vavarwise kuti vawanikwa vachipomerwa mhosva yekuda kurwisa imwe mutungamiri wemuamerica vaJoe Biden vachibatsirwa nenyika yekunze ine vaUkraine.
Chizvarwa cheZimbabwe uye vachitungamira sangano reZimbabwe Diaspora for Democracy vaCharles Mutama vari parunare muMaryland muno muAmerica neStudio 7. Kokambo wafunge iko kubva kuchikwata cheBundu Boys tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise musoro yenhau zvakare. Hurumende yokomekedza badzi rekwa Registrar General kuti riongorore nyaya yekubhadhariswa mari kaviri kuri kuitwa vanhu vanenge vachida kutora magwaro ekufambisa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndikusiyai mina Standikile Mhlanga.
soku isikati.